Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro yenhaudzedu dzanhasi muvhuro chikumi 3 2019. Varayiridzi vachitungamirwa nesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vanoramwa mabasa vachigunununa nemari dzavari kutambiriswa. IMF yoyambira Zimbabwe kuti irege kushandisa zvicherwa semari yechibatiso pazvikwereti zvairi kutora, sezvo zvichipa kuti itatarike kuwana imwe mari mune remangwana. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa votungamira chikwata chemakurukota avo kuenda kuAustralia kunoedza kukwezva vemabhizimisi. Masangano akawanda obatana mukuchema murwi wekodzero dzevanhu Dr. Rutendo Bonde vakashaya nezuro. Vanotengesa michero nezvirimwa vanobva kuChimanimani kwaMutare vava kuchema-chema nekukwira kwaita mitengo yezvinhu, sezvo zvirimwa zvizhinji zveko zvakaparadzwa nedutu mpengo recyclone Idai. Murayiridzi wemaWarriors Sunday Chidzambwa anodzoka kumusha kubva kumakwikwi ekosa Safa kuSouth Africa kuzochema baba vake avo vakashaya. Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa kuramwa mabasa kuri kuitwa nevarayiridzi uye mamiriro eupfumi. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu.